sekunzwa kwamakaita itsvokwadi idiroro pamuganhu webade bridge havasi kudanwa anonzwa pakazara zvizvarwa zvezimbabwe zviri kubva kuzvipandarasiyana zvakwavange vaenda kuzororo rinoya kamwe chete pagore zororo rekisimusi zororo regoretsva saka mitsetso yakareba zvikurusa iri tofamba yakaita kutararika yakatiwa ndei kudarika mumwe chete asi ichienda kunzvimbo chete saka kana munhu achisvika hake pabed bridge anofanra kutoya kudzika mabhikozi vamwe vari kutozosvika pakutora 24 hours chaidzo vasati vakwanisa kunge vachidhindirwa mapaspot avo kana kuti vasati vapedza rongwa hwekuyambuka pamabhodha mairiro ekuzimbabwe nerekusouth africa
imi sesangano zvii zvamuri kukurudzirawo vari kufamba
tainyora pagandemutande redu pamwe chete nefacebook tichizivisa vafambi kuti vanokwanisa ngavashandise mugwagwa webotswana weplumtree border post bhoda rega nemubotswana mubotswana mune mafuta akati chipei anova anozongokanzura kakureba kakaita kakoko ndokunge vari kuenda vokwane zvichienderera mberi asi vanenge vachiendawo kana mumesina nemulewis tichard zvinogona kutiwo mepi tovaende nekubotswana saka vanhu vese vanenge vachiendawo havo mupolokwame kuenda mberi kuenda kana jobei kana cape town vanokwanisakanisa mabhodha ebotswana kana vapinda mubotswana mune mabhodha akawanda anosanganisa ana matis street border force ana tokeng border force semabhodha akawanda akasununguka zvikurusa havatore kana chidimbu cheawa kuti vange vatoyambukwa mabhodha iwayo
takanzwawo vezimura vachitaura nguva yekisimusi kuti vanenge vaisa vashandi vakawanda pamuganho webed bridge zvikuru kuwanda kwaita vanhu kuratidza here kuti vashandi vashoma kana kuti vanhu vauya nguva imwe chete
bodo mukomajonga haisi nyaya yekushayikwa kwevashandi inyaya yekushayikwa kwekapasiti chaiko nenyaya yesystem system yacho kapasiti yesystem kana paine makombiyuta 5 chero ukaisa vanhu 200 hazvina zvazvinobatsira vanongoramba vachingoshandisa makombiyuta 5 iwayo saka kunozonyanya kuneta kusouth africa kudarika kuzimbabwe kuzimbabwe zvino zvikurumidzei asi kusouth africa zvino zvinonokei sekuti vaneka hore kavainako kekuti vanenge vachidawo zvavanoda kuitirwa zvichiitiwo zvekare vane vachipenengura kupenengura mapasipoti kuti hakuna zvidhinde here zvepasemuti kupenengura kuti hauna kunge waoverstay here kupfurikidza ugaro hwako kusouth africa saka pane zvakawanda zvavanokuye kunyengererwa kuti vape vanhu mazuva saka zvese izvizvi zvinononotsa kufambiswa kwebasa.